Vasungwa ava vanosanganisira vatevedzeri vaviri vava Nelson Chamisa, vatendai Biti namai Lynette Karenyi Kore. Vamwe vasungwa nemapurisa vanosanganisira vaDavid Chimini, vaLove Mo Chinoputsa, mozvare Gladys Hlatshwayo nevamwe. Vachitaura nevatori venhau vasati vasungwa, vaBiti vati vanga vauya kuzoti mapurisa ava vabatsire kubudisa vanhu vakapinda pamuzinda wavo.
Tauya kuzoti tizopinda muhofisi yedu, head office yedu, 44 Nelson Mandela Avenue, Morgan Richard Tsvangirai House, formerly known as Harvester House. So tiri kushamisira kuti kune masoja nemapurisa ari kutirambidza kuti tipinde mubuilding yedu. Tine vashandi vada kupinda imomo, tine maoffice bearers, vana secretary general vedu vada kuti vapinde, vana mai Hlatshwayo vari pano apapa, vana mai Karenyi Kore vari pano apapa, vana Chimhini vari pano apa, vapinde mubuilding vashande. Zvavangoita mazuva ese, zvavaita in the last 20 years that we've existed as a political party.
VaBiti vatiwo hapana magwaro ekumatara vakawana anoratidza kuti nhengo dzekwamuzvare kupe dzinofanirwa kutora muzinda weMorgan Tsvangirai House.
Hapana court order. Isiri magweta ndokubaza kwediko. Hapana court order. So kungodzanya chete you rape a political organization and seize. And seize its head office nekuti wakadyiwa naChamisa muna July of 2018. Sandonyaya yauri kurwira iyoyo.
Asi munyori muMDCT vaDouglas Monzora, avo vakatora muzinda uyu nezuro manheru, vati Morgan Tsvangirai House ndeyavo sebato, uye hapana chikonzero chekunotsvaka mapepa ekumatare edzimhosva kuti vashandise mahofisi avo. Mutauriri weMDC Alliance, muzvare Fadzai Mahere, vati kusungwa kwaitwa nhengo dzavo kunovashamisa nekuti vanga vachiita zviri pamutemo.
Nhasi vaBiti Maikore nevamwe vakuru vemusangano pavaedza kupinda muHarvest House imomo vasungwa. Hatisi kuziva kuti tiri kusungirwei, hatisi kuziva futi sei tiri kurambidzwa kupinda muHarvest House. Isu chatinoziva ndechekuti MDC Alliance ndoine building iyoyo yeHarvest House. Kana vachipukana nazvo vanofanirwa kuenda kumatare, matare otiudza kuti aiwa chibudai maibitswa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti vasungwa ava vanga vachikora mutemo upi. VaNyati vati vanga vari mumusangano nekudaro havaikwanisa kutaura neStudio 7. Asi mapurisa asunga vatungamiriri ava vanga vachisheedzera kuti vari kuvasungira mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekupararira kwechirwere cheCovid-19. Nhasi mapurisa aswerawo achidzinga veruzhinji mudhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.